Masikata kanaka vatereri, tinosangana zvakare masikata anhasi uri musi wesvondo zvitatu 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF rotarisirwa kudoma vatevedzeri vemutungamiri webato pamwe nenyika kumusangano mukuru weCongress uri kuitwa mwedzi uno. Boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinodzokorora kunyoresa vanoda kuzovhota gore rinouya mune dzimwe nzvimbo dzarakatanga kunyoresa mudunhu reHurungwe kumaShonaland West. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revakaremara International Day of Persons with Disabilities. Vakaremara vachiti hapana zvikuru zviri kuitwa nehurumende kurerutsa upenyu hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF rinoti richadoma vatevedzeri vemutungamiri webato pamwe nenyika kumusangano mukuru weCongress uri kuitwa mwedzi uno. Mutauriri weZANU-PF Ambassador Simon Kayamoyo vaudza bepanhau reSunday Mail kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndovane shoko rekupedzisira pakudomwa kwevatevedzeri vavo. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takawafira Joe, vanoti vanoona sekunge musangano mukuru uyu uchadoma vanhu vane nhoroondo yechiuto sevatevedzeri vemutungamiri wenyika. Ngatinzwei vachitsanangura maonero avo.
Tatingatarisa kuCongress ndechekuti bato rava Mnangagwa reLacoste richano zvisimbisa kuCongress. Tiri kuona kuti bauto akasaguru, saka hazvikatyamadzi kana vanhu vakazongoonawo umwe anobva mumauto zvichida vachiwenga vachinziwo ndiwo umwe mutevedzeri wamavice president. But tinoexpectawo kuti vamunangagwa vangangotorawo mumwe wakange ari muchiuto angangovanga ari kuzipura zvichida mukadzi kana murume. Saka tinokwanisa kuona vadhavengwa vachidzoka, kana vadhavengwa vasina kudzoka tinokwanisa kuona vamutinhiri.
Tingaona here bato iri richizodzokera kuchisungo charo cha 2014 chekuti mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika anofananga ari munhukadzi?
Ipapa ndobva nati panonetsa kuti tione kuti munhukadzi angauya ipapa ndiani achizoti mutevedzeri, tichiona kuti iketeka government kayakauya nembabvu. Kuda kana pangangoya munhukadzi zvingangodaro kuti kana vakatatamura vakati vice president matatu pangangova nechance yemukadzi kuti adinauye. But vakalimiti vaviri panokwanisa kutinetsa pakadzoka varume kangova government akawanda varume. Ndinofunga kuti makangoona kuti zveeven vakadzi mumacabinet ministers acho vanongori vashoma. Zvinongoratidza ndeembabwe nekuhondo chaiko ende inoda kuvhundudzira vanhu nejunta paino tinozoita maelection next year. Saka pakaita mavice president matatu pangangowana mukana wokuti mudzimai awane kwaachiona. But kana pasina zvinenge zvinoratidza kuti vari muchiuto vari kumusoroko ndo vangangouya. Asi vadhavengwawo vane mukana wokuti vawanikwe vachikwanisa kungouya vachimunangagwa vachida kubatanidza ZANU neZAPO ende vachida kuti vawanewo support kumatebeland uko kwavanoita sokuti havana kunyanyisa havana support nokuti tsika dzavo dzinenge dzinosoropodzwa zvikuru kuti dzakatsvagunisa mutakura nekureruka somusha watamwa nokuti vanobata vachinzi ndo vanga varipowo paguku rahunda apo iyo yakauraya vanhu vakawanda kumidlands nekumatebeland.
Tiri kuona vazhou muri kukandawo zita ravadhavengwa mudariro, asi ka vadhavengwa havasisiri mubato reZANU-PF.
Hongu vadhavengwa havasi musiri mubato reZANU-PF asi vanozikamwa zvikuru somukuru wamauto ezipura. Saka vamunangagwa vanoda kukwanisa kuuya vachida kusimbisa chisungo chavo chepatriotic front kubva ku 1976 tokubatanidza zvanhu nezvapo ende ihurumende inosimbisa vanhu vane history inobva kumasoja saka zvingangova zvakanakawo kuti vafadze avo vakabvawo nemuzamu rezipura kuti vasimudzire vadhavenga
vanga vari nyanzvi mune zvematengurwo enyika vachitungamira sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takawafira joe vari parunare kumasvingo nestudio 7 mumwe mukuru wezvechitendero mufundisi dr levi kadenge vanoti zvingabatsira chose kana vakuru vakuru vemuhurumende vakagara vachibvunza vakuru vemachechi pamusoro pekugarisana nevanhu dr kadenge avanodzidzisa paunited theological college muharare vanoti zvinofadza chose kuti hurumende hainawo kudoma munhu anoona nezvezvitendero nekuti chechi inoda kusiyiwa iri yoga ichiita basa rayo tanonoka hwando westudio 7 abata dr kadenge kuti tinzwe kuti machechi angabatsira sei nyika nehurumende
tinofara zvedu kuti rimwe zita reeducation vadokora rakabva vanhu vari kufara pasi kudokora vakabva izvo ndozvinofadza izvozvo hurumende ichiteerera vanhu
pane zviri kuitika zvese izvi munoona sekuti machechi angabatsirawo here
angabatsirawo achinge avhundwa ka vakaitwa pamwe chete vakada kubvunza gwara zvingade vanhu ini ndaizoonawo zviri zvinhu zvinobata asi zvino izvi hatisi kumboona kana pfundiso yacho nokuti hapana munhu ari kumbofundwa zvake
pamakurukota akadomwa ese hatina kunzwa nezvegurukota rinoonawo nezvechitendero munozviona sei
gurukota rezvechitendero isisu vemachechi hatiridisu nokuti tinoridire chii iroro gurukota iroro ndo rinozotivhiringa raakuda kupedza zvimwe zvinhu nokubvisa zvimwe zvinhu ngakungofara pasina tongomira takadaro isinozvimirira tega hatiri kumirirwa nemamwe nemunhu anonziye uye asarudzo kunzi amirire chitendero
ndanga ndabvunza nokuti mati imimi makamirira kubvunzwa kana kukumbirwa saka ndaanichiti kuda kana paine gurukota rinoona nezvereligious affairs munogona kuwana mukana wokutaurirana
zviripo ndezvekuti iyo hurumende inoziva kune vanhu saka inofanirwa kuvateera ichinovabvunza kwete kuti vakamirirwa asi kuti vari kuda kubvunza vachida kuvanhu vari kuti kudini asi kana zvazvo kuita ari minista chaiye kana wokumirira religious affairs ipapo tinopatya pangaitwe zvapasi hapana kunyanyomira zvakanaka nokuti vanhu vanenge vakuona kunge zvinhu zvavo zviri kutungamirirwa nehurumende zvemachechi ngavazvisiye zvakadaro
saka machechi nevakuru vakaita semi muchashanda sei muchabatsira sei hurumende mune zvese zviri kuitika izvi
ivovo vehurumende ngavauye kuchechi kune masangano emachechi akasiyana siyana vanofanirwa kuita homework yavo votsvaga vonobvunzurura kuti vanotungamirira machechi ndevapi kana vachida kunzwa zvinhu isi tinovaudza
munofunga kuti machechi anokwanisa here kusapindira munyaya dzematongero enyika
aiwa machechi anopindira anopindira akatopindira nechakare
vanga vari Reverend Dr. Levi Kadenge vepaUnited Theological College vari parunhare muHarare natanonoka hwandi weStudio 7. boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinodzokorora kunyoresa vanoda kuzovhota gore rinouya mune dzimwe nzvimbo dzarakatanga kunyoresa mudunhu rehurungwe kumashanaland west. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZEC mudunhu remashanaland west vaAusten Ndlovu vati bazi ravo raona kuti zvakakodzera kuti vadzokorore nzvimbo dzavakatanga kunyoresa muchikamu chekutanga kana kuti phase 1 nekuda kwekuti vanhu vakawanda vainge vasina zvitupa. Vanhlovu vanoti vasarudza nzvimbo shoma idzi nekuti pavakanyoresa kuvhota vekwamudzviti vainge vasati vapa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa ayo anoshandiswa kutora zvitupa.
Tine nzvimbo dzakasvikwa neZimbabwe Electoral Commission asi RG isina kusvikako. Isu tikatodarika RG ndokuzosara ichiteerwa mashure medu ichipa zvitupa. Zvireva kuti vanhu vakasara vachipuwa zvitupa vane RG stadarika havana kukwanisa kuwana mukana wekuregister. So commission ndobva yaona kuti zvakakodzera kuti tidzokere nzvimbo idzodzo. Tinovabatsira vakazosara vachiwana zvitupa isitaenda. So ndo nzvimbo dzatiri kuvisita idzodzo, ndo criteria yatakashandisa kusarudza nzvimbo dzacho.
Vanoona nezvesarudzo muMDCT inotungamirwa naMorgan Tsvangirai vaEdward Kadewere vanoti ZEC ingadai yakadzokorora nzvimbo dzose dzakanyoreswa muchikamu chekutanga nekuti vanhu vakatadza kunyoresa nezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kushayikwa kwemapepa kana kuti mafomu ekunyoresa, kusashanda zvakanaka kwemichini yechizvino-zvino yeZEC, kunonoka kutanga kunyoresa nekuda kwemafuta ekufambisa edzimotokari pamwe nekushaya magwaro anoratidza panogara munhu. Asi vanhu vanoti kana pane nzvimbo dzinoda kudzokororwa kunyoreswa dzinogona kuitwa chete kana zvikaonekwa kuti vanhu vakawanda munzvimbo havana kunyoresa.
Ini ndinotofunga kuti kana ikatove in outcry yehuwandu hwevanhu zvakutoreva kuti yatove issue inoda kutotariswa yeti commission level. So that panogona kuitwawo plani yakada kufanana neyakaitwa neRG. Anditi RG zvino yakadzokera kana kuti ndingangoti haina kudzokera, yakaita an extension of the period yekupa vanhu. Saka zvikaonekwa kuti zvakakodzera kuti kudzokerwe kana vanhu variko vasina kurejista vakawanda kungangodzokerwa, asi ya decision yecommission.
Mukuru weElection Resource Center kana kuti ERC vatawanda chimhini vanoti vanogamuchira zvaitwa neZEC asi vanoti ZEC inofanirwa kudzokorora kunyoresa kuvhota zviri pachena nekuwirana nevose vane chekuita nesarudzo kusanganisira mapato ezvematongerwo enyika ose. ZEC yakasarudza nzvimbo 20 munzvimbo dzeHurungwe Central, Hurungwe East, Hurungwe West kuti dzidzokororwe kunyoresa kuvhota. Chikamu chechina chekunyoresa kuvhota chiri kutanga mangwana kusvika musi wa19 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na6am kuseni kwega kwega na2pm masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaroziva cha7pm mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency, pa4930 shortwave, 15580 shortwave ne6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na6am, 2pm na7pm manheru ega ega. Musakanganwe.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chimwe chipanga mazano kumuzinda weWhite House munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika muAmerica chinoti tarisiro yehondo nenyika ine urombo asi ine zvombo zvenuclear yeNorth Korea iri kukura zuva nezuva. nyanzvi mukuferefetwa kwenyaya muboka reFBI remuAmerica yaive chipanga mazano munyaya yekuferefetwa kwavaRobert Mueller panyaya ine chekuita nekudyidzana kwavo neRussia munguva yesarudzo dzemutungamiri wenyika yabviswa muchikwata chiri kuferefeta nyaya iyi. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revakaremara International Day of Persons with Disabilities. Vakaremara vachiti kunyange vachicherechedza zuva iri gore roga roga, hapana zvikuru zviri kuitwa nehurumende kurerutsa upenyu hwavo. Nhengo yesangano revakaremara National Council of Disabled Persons of Zimbabwe uye vakaremara amai Farai Cherera vanoti zuva ranhasi izuva rakakosha zvikuru kuvanhu vakaremara sezvo riri zuva rekutarisa budiriro munyaya dzevakaremara, matambudziko avanosangana navo uye kuti ndezvipi zvavakakwanisa kuita zvakabudirira. Vanoti chikuru chakasangana nevakaremara mugore rapfuura urombo pamwe nekutarisirwa pasi neveruzhinji. Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai raburitsawo mashoko ekuti rinobatana nevakaremara mukucherechedza zuva rakakosha iri. Mukuziya nezvezuva iri, tabata amai Cherera kuti tinzwe maonero avo pamusoro pezuva iri.
Ndiri kutarisira pazuva ranhasi kuti izuva guru, zuva recommemoration, zuva rinoremekedza vakaremara, zuva ratinoongorora zvakanyanyosimba zvakaitika gore rakafunga musi waDisemba, rinovewo zuva iri tinoricherechedza makore nemakore ino musi waDisemba saizuva ranhasi. Saka zuva iri tinenge takatarisira kuti tione kuti pane development yakaitika here kubva December 2016 kusvika December regore rino 2017. Ndaati matambudziko atakasangana nawo, matambudziko acho takasolva ndezvipi zvatakakwanisa kuachivha sevanhu vakaremara vari muZimbabwe.
Saka mune zvamaonawo here zvakashanduka kubva pamacherechedza zuva iri gore rapera kusvika nhasi?
Zvandaona zvakashanduka kubva kucherechedza kwatakaita gore rapera kusvika haina, handina kumbozviona. Zvinhu zvanga zvichitonyanya kuoma, asi kuti chinhu chimwe chete chatangofarirawo ndechekuti vakwanisawo kuapoenda munhu akaremara kuo Minister of Social Affairs. Zvinove zvinhu zvatinokudza kuti vaongororawo kuti vakaremara variko. Saka zvinhu zvinotikosherawo chaizvo. Kukosherwa kwake munhu iyeye kunokosherawo nesu. Tinoona kuti ndokusimudzirwa kwacho. Asi kuti ndione chakachinja mukati megore rakapera neya, zvinhu zvacho zvaitooma zuva nezuva.
Mune zvamuri kuita here kucherechedza zuva iri muZimbabwe nhasi?
Zvakawanda zviri kuitika kucherechedza zuva, asi nokuda kwekuti zuva iri rave musi wesvondo, saka vazhinji zuva iri rainge zvida kuti ticherechedze pari pakati pevhiki. Ndanga ndisipo hangu munyika muno meZimbabwe pandakambobuda kunze. Pane zvuku riri kucherechedzwa, hurumende iri kucherechedza zuva iri, ndofunga vhiki yatakatarisana nayo kana kuti yakabata pazuva ranhasi. Ndisizvazva kuti musi wei, asi urongwa hwacho hwakatanga isiriri. Isuwo tiyake tiri kutarisira kuti pache zvedu tichaona kuti tingaite sei paiyo svondo rino ratiotanga. Asi isusu zuva iri rinotikoshera, tinoda kuricherechedza tiri kumaruwa pamwe chete nevekumaruwa, nekuti mudhorobha kazhinji nguva zhinji hurumende inocherechedza marijini azhinji achicherechedza zuva iri. Asi taenda isusu tiri kumaruwa, vanhu vekumaruwa vanotikoshera, nemastakeholders vanotikoshera, madzimambo, masabhuku, macancellors nevamwe vakadaro, maheadmasters ezvikoro nei, tichiedza kuchinja pfungwa dzavo kana vakatarisa vanhu vakaremara.
Vanga vari nhengo yesangano revakaremara reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe uye vakaremara amai Farai Cherera vari parunare neStudio 7. Zvichakadaro, mamwe masangano anomirira vanhu vakaremara akatambira nemufaro kudomwa kwavaJoshua Malinga sachipanga mazano kumutungamiri wenyika panyaya dzevakaremara achiti anovimba kuti zvichabatsira kugadzirisa matambudziko avanosangana navo zuva nezuva. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Munyori wesangano reLawyers with Disabilities Association of Zimbabwe vaAbraham Mateta vanoti vamalinga munhu agara achirwira kodzero dzevakaremara kwenguva yakareba uye vanotarisira kuti vachaita basa ravo nemazvo muhurumende. Vati zvinofadza kuti vamunangagwa vakadoma munhu akaremara pachinzvimbo ichi vachiti izvi zvinobatsira chose nekuti vanonzwisisa zvinonetsa vanhu vakaremara munyika. VaMateta vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti kudomwa kwavamalinga kuchaitawo kuti vanhu vakaremara munyika vafarire kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinoda kuti titi tigare tatochenjedza vamalinga kuti hazvina kukwana kuti vasarudzwa chete, asi tisingazooni chinozobatsira munhu akaremara ari kwachikwira ndaombera kuguruve kana kwaga daufe kucholocho. Tinenge chitarisira kuti kusarudzwa kwavaita ngazviite kuti munhu akaremarawo ari mustreet abatsirikane.
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuti vamalinga vachashanda nesimba kuona kuti mutemo weDisabled Persons Act watevedzwa, pamwe nekuona kuti padomwa mukuru anoona nezvevakaremara mubazi rezvevashandi nekuchengetedzwa kwakanaka kwevanhu.
Nyaya yanga ichitoitika ndekuti nyaya dzevakaremara dzanga dzikundikana nekuti panga pasina chikamu muministry changa chakachinzi ndechevakaremara. Kwanga kuchingo appointwa board, asi board iranga risina secretariat nekuti hakuna director. Saka nyaya dzachizoendeswa kudepartment resocial services rinove rakatowandirwa nedzimwe nyaya dzemadestitute, street kids, chembere.
Mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti kudomwa kwavamalinga kuchaunza shanduko, vachiti kunyange hazvo hurumende yavamugabe yaive nanachipanga mazano panyaya dzevakaremara, hapana chakabuda panguva yeutongo hwavo.
Isu zvatinoda kuona ndozvatataura kuti tinoda kuona shanduko mumaonerwo anoita disability nehurumende. Saka tinotarisira kuti vamunangagwa semunhu mutsva tichavapa mukana nemunhu wavauya naye vamalinga. Vamalinga nyaya idzi inyaya dzatagara tichitaura navo kunyange vavo vanga vari kukoko kubatira vatezamapezi, inyaya dzatava tichitaura. Zvatinoimba iko zvino vachazoita mukana wekuti vachikwanisa kuti dzinge zvichi.
Vamalinga munyori anoona nezvevakaremara mupolitburo yebato rezanupf uye munhu ane ruzivo rwakadzama panyaya dzevakaremara. Vanhu vakaremara munyika vanochema-chema kuti vanotarisirwa pasi uye hurumende haisi kushanda nesimba kuvasimudzira pamwe nekuvapa mukana sevamwewo vanhu. Bumbiro remutemo wenyika rinopa zvigaro zviviri muparamende kune vanhu vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kunyanga hazvo kuenda kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kwakatambirwa neveruzhinji, vamwe vanoti utungamiri hwakanaka hwavamunangagwa huchabuda chete zvichionekwa nemabatiro avachaita sarudzo dzakatarisirwa gore rinouya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo mukugadzwa kwavo semutungamiriri wenyika, vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kushanda pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nekusimbaradza runyararo. VaDaniel Chirume Chiunda vanoti pari zvino hazvina chinoratidza kuti mashoko emutungamiriri wenyika yaangavimbwa nawo. VaChiunda vaudza Studio 7 kuti kudzoserwa kwemamwe makurukota ehurumende anozivikanwa neuori nekusagona basa zvinoita kuti vasavimba navamunangagwa kuti vachazadzisa zvivimbiso zvavo.
Nyika ichiri kurema, haisati yakuratidza kwairi kuenda sezvo vatungamiri vanyowani vakauya ava havasati vava nenguva.
VaChiunda vanowedzerawo vachiti kunyange hazvo vamugabe vakabviswa murunyararo vachazogutsikana nekushanduka kwezvinhu kana nyika yeZimbabwe ikaita sarudzo dzakasununguka kuti vanhu vapiwe mukana wekusarudza mutungamiri wavanoda gore rinouya.
Kana iyo vakauya vamutungamiri mutsva mavara aka hasati aoneka, anenge achirikarwa hivi mavara aka ari kuchinja-chinja, hatisati tamuona zvakanaka. Chatinongokurudzirawo ndechekuti ngavagadzire nzira yakanaka yemaelection yekuti vanhu vavhotere purezidendi wavanoda, zvinhu zvavo zvive zvakajeka. Maelections aitoda United Nations, tinoda SADC, tinoda AU ive inopinzirwa mukati memaelections yedu kuitira kuti maelections yedu abudirire zvakanaka zvisina ropa mukati zvekare.
chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaStanley Mutetwa vanoti kunyange zvazvo vakafara nekubviswa kwaMugabe nemauto vanoti havafunge kuti bato reZANU-PF richachinja maitiro aro sezvo riri kungotungamirwa nevanhu vaibatsira nekutsigira maitiro avaMugabe.
Vatora Simba vanhu takafara tikati aiwa kazvedu zvaita Mwari vatirangarira. Asi iko zvino mushure mavatitsanangurira nyu kabineti vamunangagwa tangoona kuti aiwa ka chachinja chiso chavamugabe chete ZANU-PF yazorona nhasi ndiyoyo ende namangwana ichange iripo. Saka ini ndiri kuti sokona kwangu rusununguko chairo chairo muZimbabwe tinoruwana kana tatobvisa utongi hweZANU-PF. ZANU-PF haichinje kunyanyanya kana vana vamunangagwa vachiripo vakatonga vakange varimo kubva muna 1980 kusvika nhasi uno.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika nemagariro evanhu Dr. Tinashe Mawere vari kuDepartment of Historical and Heritage Studies and Center for Sexualities, AIDS and Gender paUniversity of Pretoria muSouth Africa vanotiwo zvakaitika munyika zvinoratidza simba remauto muZimbabwe. VaMawere vanoti havaoni mauto achitendera utongi hwemunhu asina kurwa hondo.
Zvakaitika munyika izvi zvinotaridza simba guru remauto musangano weZANU-PF uye muhurumende yeZimbabwe. Zvinotsinhira zvakanyogwa nokutaugwa nevanhu vakawanda kuti Zimbabwe inotongwa nemauto uye pachiuto. Zvinotaridzawo kuti mauto ayo anotungamirirwa nevakagwa hondo haatarisiri kuti nyika ingatungamirirwa naasina kugwa hondo.
VaMawere vanotiwo kushayikwa kwevechidiki nevanhukadzi vakawanda pamakurukota avamunangagwa zvinosimbaradza utongi hwechiuto nezera revakaenda kuhondo. Vanotiwo kunyange hazvo vamugabe vakatambudza zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyanya kwenguva ndefu vati vakabatwa zvakanaka zvikuru mushure mekusiya basa nekuda kwekuti vakaenda kuhondo.
Chitongero chavo iwo mauto vamugabe vakabatwa zvakanaka chaizvo chero havo vakatoregwa nechisimba vakada kuti ruzhinji huone sokuti vakarega voga zvinova zvakavapowo chiremera. Tinohwawo kuti havana kushungurudzwa sezviri kuitwa vamwe vakatasana vachombo nana vachipanga. Semutana vakaregerwawo zvikanganiso zvavo zvose. Tinoona kuti mhosva dzavo dzose dzakaturikwa pana mudzimai wavo Grace Mugabe uyo asina nhoroondo yehondo. Saka vamugabe vakacheneswa kwazvo pane zvavari.
Veruzhinji vanoti vachakatarisira kuti hurumende yavamunangagwa ichagutsa zvido zvevanhu veZimbabwe mumwedzi yasara sarudzo dzisati dzaitwa uye kuti pachaitwa sarudzo dzejekerere here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Kambo dzokauya mweyo kubva kuna Oliver Mutukudzi katisvitsa kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaiti motarisa musoro yenhau zvakare. Bato rezano PF rotarisirwa kudoma vatevedzeri vemutungamiri nebato kuCongress. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Chris Gande.